chokwadi ndechekuti ndozvatanga tagara tichingotaura kuti vana havagoni kuti vangoprocida kunoenda kuzvikoro pasina kuitwa proper care kuti pfungwa dzavo dzigadzikane vave nekunzwisisa kuti zvakaitika izvinhu zvinogona kungowanika munhu wese wese nevarayimuri zvakare. Ichi chirongwa chandiri kuziva kuti hongu chiri kuenderera mberi ende chiri kuitika pagraundi nehasi chaiye tataura nevarayiridzi vaine vatatu variko vari kukonfirma kuti hongu vanhu vakauya asi panenge painengori nemitarinidzwa mishoma shoma inenge ichida kugadziriswa nezvayo asi chokwadi ndechekuti purogiramu iri kuita council vana nevarayiridzi ipurogiramu iripo asi pane mamwe manidzi evamwe vana kuti vanhu vane mainjari pane maticha andakambotaura nezvavo vakaita savamutetwa vakatokuvara musoro vakatsemuka musoro poitawo vamwe vakaita savana ticha kazeze vandinodavira kuti ivo pache zvavo vari kuda proper medical attention kurevaizvo kuti chikumbiro chacho chikungoedza kubveri kuhurumende kuti kana hurumende ine maconditions nemafacilities gava vakwanise kuitwa maexemptions kuti vanhu ivava vakwanise kuwana proper medical care.
Asi imiwo semasangano evarayiridzi muri kushandawo pamwe chete here nehurumende muchirongwa ichochi chekubatsira varayiridzi nevadzidzi
kuti hurumende igozokwanisa kumhanya kumuka mugudzururu mainga iri inoizi iyoyi yatanga tichiita ndochekutanga. Chechiri ndechekuti ndinofara zvikuru kuti minista wamabhima pamwe chete napermanent secretary wavo vanhu vanoti apo neapo vanobvotaurawo nesu vachiti apa todii apa todii ene zvatori muprocesi yekuti zvatakaunganidza zviya tozviendesa pamwe chete sei kurevaizvo kuti tikutenda pamwe chete ndinozivai nekuti zimta ikupindawo mundima mangwana indodaviro kuti svondo riri kupinda ratikupinda iroi ndichasvikawo zvakare iwo nezvatakaunganidza tichinangana zvakanyanya nevabereki tichinangana nevarayiridzi nevana vavo kureva kuti tiragoyema trade union iripo iri real tikushanda nehurumende kuti tikwanise kubatsira varayiridzi nevana vanova vakapinda vakaane njodzi yesaikoroni dai.
Takanzwawo mamwe masangano evarayiridzi ari kuzivisa kuti angangopinda mukuramwa mabasa mukati memazuva 14. Sangano renyu rakamirawo papi panyaya yekuramwa mabasa?
Chikuru ndechekuti hatida mubasa tisati tagadzirisa hondo. Toda kuti tiite zvinhu zvokuti mangwana hapana anocheuka oti hamuna kuita chakati nechakati. Ndofunga vari kunzvera vari kuona nyaya iripo. Tanyora tsamba dzaanhaki, takanyora tsamba svondo rapera kuna minista welabour tikanyora nechipiri kupublic service commission vakatipindura vachitiudza zvinhu zvairatidza kuti naivo vati havasi kuziva zvavari kutaura. Tikanyongodzokorora zvakare tikavanyorera tikati zvisisai mutemo wenyu wamunoshandisa. Chikuru ndechekuti tikutoramba tichinguva yeudzidza kuti tisati tanga faida kuti kuti tizakutora bhiki rekutoenda kuslide toda kutanga taita satisfy the necessary legal framework kuti tisazowanikwa tichipuhwa mhosva yekunzi takachimbizominya kutsenda kuchada. Sakana vachinge vazitiratidza kuti havane indetsu tichamboitawo zvinoita kuti pamwe wati zvizizi tinongodzokorora tiragoyedu yemakore ese tinosvika pakuramwa mabasa manje manje kana varamba kuteerera zvisemo zvedu.